maonero angu zvakanyanya kukosha kuri Zimbabwe inyaya yekugarisana uye zvenyaya yekutibheya korido tikanyaya yekutengesana kutengeserana zvenyika dzakawanda wanda Zimbabwe inoshandisa maports ekumozambique saka zvinoreva kuti zvinoafekta trade uyezve nokuti zvanhu vari kugarisana zvinoita kuti kana kuchinga kunoisana kudaro nyaya dzekuta trade security yainobva yakanganisika nokuti kana mozambique ichitambidzika nenyaya dzesecurity zvinogona kungovambukirawo kuzimbabwe
ndedzipi dzimwe nyikawo dzemusadhak dzinoshandisawo nyika iyi munyaya dzekutenga nekutengeserana
zvakanyanya kukoshesesa izimbabwe nebotswana ndidzo nyaya yekushandisa koridho iyeyo asiwo south africazve inobatikana chaizvo nokuti pane makambani mazhinji akanofana sasu ane zvaakasimawo mumozambique zvakada zvinhu zvekugasi nepetroleum zvinhu izvo zvakati koshe Malawi futi inoshandisawo futi koridho iyoyo saka ndivanga kuti masadhak countries akaita sesouth africa zimbabwe botswana zambia nemalawi anorya nemozambique
tiri kuona kuti dambudziko iri rakatanga muna gumi guru kunetsana kuchingoenderera mberi nhasi vamonjane vadzoka kunonzi kwaurayiwawo vamwe vanhu sadhak ingaite sei semaonero enyu kuti iigadzirise nyaya
Panake ndichitarisa zvesadhak ndiri kuona kuti vanenge vakati zvakakosha kuti vatumire vanotungamirira vakaita sekutanzania malawi nezambia vanoti troika iyayo kuti vaongorore kuti chii chiri kunetsa and sadhak vanenge vakapa muono wokuti dei vakatava vane ruling party chandakanyanya kufarira kuti vakati ruling party nevamwe vanoitawo nezvinhu zvinoitika nematongerwo enyika ekumozambique sazvinogona kubatsira izvo zvokuti dei vanhu vakakasira kuunda patable vataurirane nokuti kana vakadaro zvinoita kuti vanzwe zvinoshishikana mapato akasiyana siyana then vokwanisa kugara pasi votaurirana ndoa zvindo zviri kuda kuti sadhak zviitwe yatoti yanational dialogue
ko zimbabwe ingatadza here kutungamira nyaya iyi sezvo iri yoka sachigaro wesadhak pari zvino
vakuru vandiri kuona vemango kakuti mapato zvakazvimirira zvega izvi vanenge vakatonyora tsamba kuna ivara maposa kuti tibatsirewo panyaya iyi vakazviita izvozvo nesokuti patsamba yavo kana zvinoverengwa vanoti zimbabwe yakakonzera kuti vamwe vana vezimbabwe vavhotevo kumozambique koko zvinoreva kuti zimbabwe kana takutaura nechirungu inonzi its also accused number one kureva kuti inotopomerwawo mhosva yokukanganisika kwekaitika masarudzo dzokumozambique sazvinoreva kuti zimbabwe mamirira zvakaita hainyanyi kuvimbiswa kuti inganatso kuva munhu angagadza dare kuvavanhu asi ivo vachitiwo zimbabwe ndiyakakonzera kuti zvinhu zvidaro